manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu nyamavhuvhu 26 2020 Magatirira ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano nezuro rakazivisa kuti uwandu hwevanhu vafa nechirwere cheCovid-19 hwakanga hwasvika pazana nemakumi matanhatu nevatanhatu kana kuti 166 zvichitevera kufa kwevanhu gumi nemumwe chete nezuro wakare.
Achaita nhasi na 25 past 6 mafeso vanhu vakaungana kugrenzi 7 semaparenzi ari kuchengerwa for now.
Murwiri wekodzero dzevanhu ane mukurumbira munyika vaPatson Dzamara vashaya. Nengo yeMDC Alliance yakawanikwa yakafa svondo rapera mukaroi vaLavender Chiwaya vavigwa nhasi zvine mutsindo mukaroi pasina tsanangudzo yekuti chii chakakonzera rufu rwavo. Ii ndiyo mimi emsoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vafa nechirwere cheCovid-19 hwakanga hwasvika pazana nemakumi matanhatu nevatanhatu kana kuti 166 zvichitevera kufa kwevanhu gumi nemumwe chete nezuro wakare. Vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vava zviuru zvitanhatu nezana nemakumi mapfumbamwe nevatanhatu kana kuti 6196. Izvi zvinotevera kubatwa kwevanhu zana nemakumi maviri nevatanhatu nezuro kana kuti 126 zana negumi nevatanhatu vari vanhu vagara vari munyika, vasere vari vanhu vanga vari kuBotswana, vaviri vanga vari kuSouth Africa. Vanhu vakapora kubva kuchirwere ichi vava zviuru zvina nemazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu nemumwe chete kana kuti 4961. Izvo zvinosiya vanhu vachiri kurwara nechirwere ichi vari chiuru nemakumi matanhatu nevapfumbamwe kana kuti 1069. Uwandu hwevanhu vari kufa pamwe nekubatwa nechirwere cheCovid-19 unogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi izvo zvinobuda tisiri pamhepo. Murwiri wekodzero dzevanhu uye vari nhengo yeNational Executive yeMDC Alliance vaPatson Dzamara vashaya nechirwere chegomarara. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Vadzamara avo vanga vari munin'ina wemurwiri wekodzero dzevanhu akapambwa akatsakatika makore mashanu apfuura vashayikira mune chimwe chipatara muHarare uko vanga vakatarisirwa kuvhiyiwa nhasi mushure mekubatwa nechirwere chegomarara kana kuti colon cancer. Munin'ina wavo vaPatson Dzamara vati mukoma wavashaya nhasi mangwanani uye vanhu vakaungana kuGlenview.
Achaita nhasi na 25 past 6 mafeso vanhu vakaungana kugrenzi 7 semaparenzi ari kuchengerwa for now.
Imwe nhengo yeOccupy Africa Unit Square vaCharles Nyoni avo vairatidzira pamwe navaitai Dzamara vati varwadzwa zvikuru nekuti vaPatson Dzamara vashaya vasati vaziva kuti chii chakaitika kumukoma wavo.
Asvikira pakushaya asati awana mhinduro dzekuti mukoma wake itai Dzamara chii chakaitika kwaari uyezve mapfupa akagaradzikwa papi. Tese tichiziva tichirangarira zvekuti Patson akapinda munyaya dzepolitical activism nokuda kushungudza kuti aida kuziva kuti chii chakaitika kumukoma wake.
Mutungamiriri webato relabour economist and african Democrats Muzvare Linda Masarira vatiwo varwadzikana zvikuru nekuti nyika yarasikirwa nemunhu anga akazvipira kufa achirwisa kuti azive kwakaenda mukoma wake.
Ndiri kunzwa kurwadziwa, ndiri kunzwa kushushikana nerufu rwa Patson Dzamara. Patson Dzamara yaiva hanzvadzi yangu, yaiva shamwari yangu, taitsiurana nekudzoreredzana nekushanda tose. Nanhasi handisati ndagona kugamuchira kuti Patson watisiya. Chinonyanyoita kuti nyunyuto yangu iwedzere. Inyaya yekuti Patson munhu akararama upenyu hwake hwese achida kuziva zvaive zvakaitika kuna bhuti vake itai Dzamara.
Mutevedzeri wemutauriri webato reMDC Alliance vaClifford Hlatshwayo vatiwo bato ravo riri kurwadziwa zvakanyanya nekurasikirwa nenhengo yeNational Executive yanga iri gamba rekurwira kodzero dzevanhu.
Tinoi urombo hukuru semusangano weMDC Alliance kumhuri yeZimbabwe nekumhuri yekwaDzamara nekushakirwa nemwana tichitarisa kuti ndiye anga kutarisa mhuri yemukoma wake, ndiye anga kumira sababa kumhuri yemukoma wake achichengeta vana nekusimudzira mhuri yemukoma wake. Saka tinoona izvi kurasikirwa kwataita na Patson iri blow kuZimbabwe, iri blow kumhuri yekwaDzamara.
Mufi akatanga kuzivikanwa zvikuru muna 2015 zvichitevera kupambwa kwakaitwa mukoma wake vaitai Dzamara muna kurume 2015. VaPatson Dzamara vaigara vakatungamira kuratidzira nechinangwa chekuti hurumende iferefete zvakaitika pana mukoma wavo uyo vashaya vasingazive kuti vari kupi. Vakambopambwa vakatochwa vari mumaoko emapurisa uye kusungwa kwakawanda vachirwira kodzero dzevanhu. VaDzamara vari kutarisirwa kunovigwa kumusha kwavo kwaMutoko. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Nhengo yeMDC Alliance yakawanikwa yakafashondora pera mukaroi vaLavenda Chiwaya. Vavigwa nhasi zvine mutsindo mukaroi pasina tsanangudzo yekuti chii chakakonzera kufa kwavo, kunyange hazvo ongororo yakaitwa neZuro kuHarare. Kunyange hazvo paine ongororo yakaitwa muHarare neZuro. Nunurai Jena anotipanya inotevera.
Vanhu vakawanda nhasi vatyora mutemo wekuungana apo panga pachiradzikwa vachiwaya kumarinda emukaroi nevanhu. Vachiwaya vanga vari kanzura wemukaroi muward 4 uyezve vari sachigaro weMDC Alliance mudunhu diki reHurungwe varadzikwa mazuva matanhatu vafa zvichitevera kusawirana kwakamboitika pakati pehama dzemufi nemapurisa pamusoro pekuongororwa kwemutumbi wavo kuti chii chainge chavauraya kana kuti postmortem. Mutauri wemhuri yavachiwaya uye vari mukoma wemufi vaJohannes Chiwaya vati mutumbi wemufi wakatanga waongororwa chirwere cheCovid-19 mukaroi usati waendeswa kuchipatara cheParirenyatswa kuHarare kunoongororwa chakakonzera kufa kwehama yavo. Vachiwaya vati mufi akawanikwa asina chirwere cheCovid-19. Vachiwaya vati muongororo yakaitwa neZuro kuHarare zvakabuda pachena kuti rufu rwavachiwaya rwainge rusina kukonzerwa nekudzanywa kana kushandisirwa chisimba panhengo dzemuviri.
Pati vatiudza kuti hanzi papathologist achataura kuti hanzi hapana kana chikurakidzo kuti akachekwa nebanga akadzvanyiwa here akaitwa sei. Isusu hatinawo masimba pamusoro pazvena.
Vachiwaya vati pakazotorwa zvemukati kuti paitwe imwe ongororo yavachaziviswa nezvayo mumwedzi mitatu uye zvakare iyo vanoti vakamirirawo nekuti mhuri yavo iri kuda kuziva kuti hama yavo yakaurayiwa nei.
Bati tudawo kunzwawo marizao sacha chabuda kuti ezvemukati zvavatora izvi whether brain ropa taka kana kuti chii zvichabuda nekukasira here zvichitaura kuti munhu ipoizeni kana kuti akaurayiwa neBP here kana neshuga ngavachipone nguva ichikasira asi mutumbi tikuviga.
Mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Ponyati vati vachaburisa gwaro vachiremba kana rapera kunyorwa vachiti tivabate mangwana. Rufu rwavachiwaya rwakonzera kupumhana uroyi. Bato reMDC Alliance richiti vanhu vanofungidzirwa kuti vasori ndivo vainge vauraya nhengo yavo sezvo vaigara vachiteverwa nevanhu vavasingazive. Asi mapurisa akati kufereseta kwaakaita kwakaratidza kuti vachiwaya vakapedzisira kuonekwa vachinwa zvinodhaka. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Mumwe mtoro wenawo John Sai Maromo anoshandira Africa News Agency in Pretoria arikufara kuti akakwanisa kupora kubva muchirwere cheCovid-19 kunyangwe ari pakati pevanhu vanonzi nenyanzvi munyadzi zveutano vari munjodzi huru yekufa nechirwere ichi sezvo akatomborwara nechirwere chemabayo achitadza kufema zvakanaka makore maviri apfuura. MuSouth Africa vanhu vanodarika zvuru mazana matanhatu negumi nezvitatu kana kuti 618,000 vabatwa nechirwere ichi. Vafa vanodarika zvuru gumi nezvitatu nemazana matatu nevasere kana kuti 13,308. Mukuziya nezvenyaya iyi Tabata Maromo.
Apa ndakatanga kurwara, it was pa weekend on a Saturday. Remember Friday yacho tanga tava nema protests ku embassy ye Zimbabwe mu Pretoria. I had covered the protests for company andinoshandira inonzi yo African News Agency. So muso Saturday ne Sunday ndakatanga kunzwa ndine ma symptoms e flu, ndaitemwa nemusoro ndichitadza kufema asi ndainge ndiri pamba mukoma, ndainzwa kupera simba, kuneta nekudikitira asi ndaifunga kuti ndine flu.
Chii chakazopa kuti mude kuenda kunovhenekwa?
Masymptoms eflu andanga ndinawo akaramba achiwedzera, ende muno South Africa mafigures eCovid-19 mainfections semazera munoita aramba achikwira. So pfungwa dzakandibata ndidze kuti ndikandinotestwa marisauti akadzoka achiti ndandiri positive for COVID-19.
Pane kudzimbikana kwese kwamaita, mungati chii chaizvo chainyanya kukurwadzai?
Kutadza kufema, yanoti yo shortness of breath. Malungs angu mapapu agara ari weak, nekuti muna 2018 mukoma ndakamboita pneumonia. Yanga iri pneumonia yakandirwadza nguva refu, ndakatori in life support for my weeks akati one day. So ndagara ndine dambudziko rekufema.
Kuti muti mapora, makadzokera kunovhenekwa zvakare here kana kuti makangoshandisa zviri kukurudzirwa ne World Health Organization?
Muno South Africa vakushandisa zvakataurwa ne World Health Organization pamwe chete ne Department of Health remuno, vari kuti ivo mushure memazuva gumi hauna need yekudzokera kunotestwa zvekare.
Mutori wenhau John Sai Maromo anoshandira Africa News Agency muPretoria achitaura ari parunhare muPretoria South Africa makare. Nare Rameja Street remuHarare nhasi raramba kutambira chikumbiro chemutedzeri wasachigaro MDC Alliance vaJob Sikala chekuti mhosva yavari kupomerwa yeukurudzira veruzhinji kuti varatidzire zvine mutsindo, kuti varatidzire zvine mhirizhonga, kuti varatidzire zvine mhirizhonga mukati chiraswe. Mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Vachitora mutongo wavo, mutongi wedare ramagistrate Valanzi Ncube vati mashoko emuchuchisi wenyaya iyi vagarudzozi yadhuma yekuti pane fungidziro izere yekuti vasikala vane mhosva yavakapara avagutsa. VaNcube vati mashoko anonzi akataurwa mumavhidhiyo ari kutaurwa nehurumende yekuti vanogona kurwisa chero ane zvake muhurumende vachiti havatye. Mashoko anoratidza kuti vasikala vari kutoda zvehondo, vachiti mashoko aya anogona kukonzera kusagadzikana munyika. Vati kunyange muchuchisi wenyaya iyi asina kuunza mavhidhiyo aya kudare, zviri mumapepa emhosva zvinoratidza kuti vasikala vane mhosva yavakapara. Nokudaro VaNcube vati vasikala vanofanira kumiswa pamberi pedare vachitongwa nemhosva yavari kupomerwa. Rimwe remagweta avasikala vaJeremaya Bhamu vati havana kufara nemutongo waturwa nedare.
Hationi sekuti mutongo uyu unoenderana nezvinotaurwa mutemo chaizvo, saizvozvo tichatora matanho anotarisirwa pamutemo kuti titurikire nyaya iyi imberi inzwi kwene rimwe dare riri pamusoro.
Mudare manga muine mutungamiriri we MDC Alliance Vanelson Chamisa, munyori mukuru mubato iri vachautoni hwende nevamwe vachamisa vati havasi kufara neudzvanyirirwa vemunyika hwavainzanisa nenguva yeapartheid yekusouth Africa. Vati zvinosuwisa kuti vatori venhau vezvematongerwo enyika pamwe nevanorwira kodzero dzevanhu vave kugara vachishungurudzwa nehurumende.
Aiwa izvo hatizionisa kuti zvinhu zvakanaka, zvinotipisa tsitsi kuti muZimbabwe inonzi yakasununguka tichiri kuona mweya kana kuti maitiro aSmith, tichiri kuona mafambiro eRhodesia, tichiri kuona zvaiitwa nguva yeudzvanyiriri. Zvinotirwadza zvikuru, zvoda kuti zvigadziriswe zvinhu zvakadai.
Zvichakadai mutongi wedare atirowo zvakare mutongo wekuti vasikala vapiwa mukana wekupiwa mvura, mishonga yavo yeBP nezvekudya nemagweta avo vari kujeri mushure mekunge vekumajeri vanzi vanga vachiramba kuti vapiwe zvinhu izvi. Magweta avasikala anoti ari kutyira upenyu hwavasikala sezvo akatyisidzirwa nerufu nemukuru wepajeri rechikurubhi vaGeorge Mutimbanyoka. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi remajeri panyaya iyi. Zvichakadai vasikala vakatarisirwa kudzoka kudare zvakare mangwana apo pakatarisirwa kunzwikwa chikumbiro chavo chekuti vatongwe vachibva kumba. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vanhu vakawanda vari kufara nekusungwa kwakaitwa makoronyera manomwe anga ave nemakore achitsvagwa nemapurisa mushure mekupara mhosva dzakawanda dzinosanganisira kuba vachishandisa pfuti. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Nemusi wemuvhuro manheru kuBait Bridge, mapurisa akasunga Musa Taj Abdul uyo ange ave nemakore makumi maviri achitidza mapurisa. Abdul akasungwa nechikwata chake chinosanganisira mupurisa wepakamba yeBait Bridge Tapio Mangoma nevaimbove mupurisa wepakamba yeMasvingo Central Rudolf Kananga. Dzimwe nhengo dzechikwata chaAbdul ndiLibert Mpamanga, Prince Makodza, Godfrey Mpamanga, Charles Lundu na Innocent Jairos vese vachibva kuHarare. Masosaya akaba zviuru nezviuru zvemadhora kubva kumabhizinisi nevanhu vakasiyana-siyana muHarare nenzvimbo zhinji munyika vachishandisa pfuti. Mumwe mugari weMuHarare, amai Melus Kamurio, vati vanofara nekusungwa kwaitwa masosi aya.
Tenda mapurisa edu nekubata kwaakaita mbavha huru dzanga dzichinetsa dzichibira vanhu kuuraya vanhu, asi kutya kwedu hakuna kubviswa matiri nekuti kunzwa kuti kutori nevamwe vane dairori vasati vawani.
VaOwen Hiwayo vati kunyange hazvo pasungwa mamwe matsotsi, chisikavafadzi ndechekuti zvinosanganisira vechiuto nemapurisa.
Boka iri rinenge risiro rega nekuti kunana chinoi kukaroi kune vamwe vakabatwa vanga chonzi vakatobva mauto vakabva mapurisa. Saka tichitasa upfumi mamiri akaita nyika, vanhu ava vakutoshandisa izvozvo nekuti vanhu vanokwanisa kuita access yezvombo, access yekushandisa maid avo kupfuura pamwe pavanonga vachinge vachiziva, uye zvari vaine vanhu vavanoziva vari mukati.
VaPetro Gweme vaudza Studio 7 kuti zvakaitika kuBait Bridge zvakanaka, asi nyaya yekuti mapurisa anoshanda nematsotsi iyi inofanira kugadziriswa.
Kubatwa kwaita matsotsi uku, ya tinogona kufara zvedu sevagari vemuno mudunhu redu ino, asi chinonyanya kutirwadza kana kutivhundusa ndechekuti matsotsi aya anga achishanda nemapurisa akasiya basa. Saka vari kushanda vane zvombo zvinovhundusa, saka hatizivi manje kuti zvinhu zvichaguma here kana kuti zvinogona kuenderera mberi, nekuti mapurisa acho akatosiya basa. Taakutovhunduka kuti paanosiya basa pacho ipapo vari kusiya pfuti dzavanoshandisa here kana kuti vari kudzitora vachiuya nazvo kuzozishandisa kuzobira vanhu.
Mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti mapurisa, masoja kana vashandi vemune mamwe mapazi ekudzivirira kana kuchengetedza nyika vanosungwa kana vachinge vapara mhosva.
Kana paine members zepolisi kana dzemamwe security forces dziri engaged in robbery cases, they must come forward and report, and we want to assure members of public that definitely action will be taken.
Vanyati vati vachaburisa zvakawanda pamusoro pemakoronyera aya mangwana kana vachinge vawana humbo kubva kumatikitiva. Chikwata chaAbdul chakaridzirana pfuti nemapurisa muHarare munakurume pakafa nhengo nhatu dzechikwata ichi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Musangano webato riri kutonga reRepublican Party weRepublican National Convention wakapinda muzuva repiri nezuro, nhengo dzebato iri dzichienderera mberi nekushambadza vachamirira bato musarudzo uye vari mutungamiri wenyika vaDonald Trump. vanhu vakataura nezuro vanosanganisira mhuri yavaTrump inoti mudzimai wavo amai Melania, mwanasikana wavo muzvare Tiffany, mwanakomana wavo mudiki Eric, senator wedunhu reKentucky vaRand Paul, gweta mudunhu reKentucky vaDaniel Cameron, vanova mutema pamwe negurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaMike Pompeo, avo vakataura vari muguta guru reIsrael reJerusalem uko vari pabasa. VaTrump vakavapowo pachiitiko chekutoreswa mhiko kwevanhu vave zvizvarwa zveAmerica chakaitika kumuzinda weWhite House. Mumashoko avo, amai Melania Trump vakataura nezvedambudziko rechirwere chanetsa pasi rose cheCOVID-19 uye kuzvipira kuri kuita vari kurwisana nechirwere ichi. VaCameron vakapawo mashoko anopikisana nemashoko akambotaurwa nevachamirira bato remaDemocratic Party musarudzo yemutungamiri wenyika vaJoe Biden ekuti kana uri mutema unofanirwa kuvhotera bato ravo kuti usununguke, vachiti ivo munhu mutema asi havasi mungetani, vanozvifungira uye havafanirwe kuudzwa mavhotero nekuti munhu mutema. VaPompeo vari kushoropodzwa nevamwe vari kuti semushandi wehurumende havaifanira kubuda vachitaura pamusangano webato rezvematongerwo enyika. Asi bato reRepublican Party rinonzi riri kuti hazvina zvazvinoshandura sezvo vagara vachizikanwa bato ravanotsigira. Mumwe wari kutevera zviri kuitika kumusangano uyu uye vari chizvarwa cheZimbabwe, Dr. Frank Guni, vanoti dingindira remusangano webato iri rinoratidza kuti rakanangana nekudzora vaTrump muofisi kuburikidza nekushingisa vatsigiri vavo kuti varambe vakamira navo. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kusangana nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, Jonga Kademiri weStudio 7 aita hurukuro navaGuni kuti tinzwe maonero avo.
Musangano weRepublicans tingati vakanyatsokuuronga une dingindira rekuda kuti varwisire utongi hwavaTrump kuti vadzokere zvakare vasarudzwe varambe vari mutungamiriri wenyika. Mukaona zuva rekutanga vakada kuratidza kuti vaTrump vane zvavari kuita kurwisana nechirwere cheCOVID-19 vachiedza kudzimura moto wakasikwa nemadhemokrats apo vaiva shoropodza chaizvo mukutadza kutungamirira nekutadza kupa nyika gwara yatingati national strategy. Zuva repiri ratiri kuona iri zviri kuratidza kuti vanga vari kuda kutaura kuvatsigiri vavo chaivo chaivo yatingati iya base vaTrump vachivatsigisa kuti rambai makamira neni.
Takaonawo mhuri yavaTrump vachitaurawo pamusangano uyu. Zvii zvamungataura pamusoro pemhuri yavaTrump ichipindawo munhaurwa iyi?
Hatisati tambozviona zvakanyanya kuti pasarudzo mutungamiriri wenyika kana kuti mutongi weadministration anounza mhuri yake ichiuya yakawanda ichizomira naye vachitotaurawo kunge ndivo varidzi vemusangano. Izvi zvinoshamisa muno muAmerica nekuti zvaakuita sekuti vaTrump vaakutonga nechemhuri. Nerimwe divi chimwe chakatinakei nekuti vanhu vanoongorora zvematongerwo enyika vanobva vaona kuti aiwaka America yakatofumukawo kudai. America ine tsika yekuti pasi rese inenge ichienda ichinotaurira dzimwe nyika kuti munofanira kuita utongi hwejekerere hunofanira kuitwa pachena. Hapafani kinge paine izvozvo kuti munotonga nemhuri dzenyu muchiita yainonzi nepotism. Asi ivo vaTrump sekuziva kwatinoita imo muWhite House chaimo muimba yekutonga yavanogara vakaunza mukwasha wavo, vakaunza mwana wavo, vanotonga nemhuri yavo. Zvinhu zvisati zvamboitika muno muAmerica izvozvizvo.
Pavanhu vese vakataura nezuro manheru, ndiani vaGuni vamungati aiwa akataura mashoko makaona kuti aya ane udzamu?
Mudzimai vaTrump pavanhu vese vachivataura kubato remaRepublicans, mudzimai vaTrump vaMelania Trump ndiwo chete munhu akataura zvinhu zvakatsiga, zvinhu zvine udzamu, zvinopachiremera kunyange zvavo vakataura vari kuWhite House. Zvinovazve zvakare zvinhu zvati zvamboitika kuti vanenge vachitsvaga rutsigiro vanotaura vari paimba yebasa yemutungamiriri wenyika, nekuti imba iyi ine chiremera, ine mucherechedzo wekuti haina unonzi uyu ndiye muridzi wayo. Bati zvavakataura zvinhu zvakadzikama uye vakataura vakadzikama vakateramira vachitaura havana kutuka madhemokrats, havana kutuka vaJoe Biden, vaingotaura vachitsigiraiwo vaTrump nekuti vaTrump munhu ano chengetedza zvaanenge avimbisa.
Takaonawo gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaMike Pompeo vachitaurawo pamusangano uyu vari kuJerusalem kuIsrael. Munoti
kupinda kwaMike Pompeo kune paviri. Kekutanga vanenge vaida kuratidza kuti America yakamira nenyika yeIsrael zvakasimba. Kana takutarisawo matongerwo enyika nemutemo wemuno muAmerica, zvunhu zvinoshorerekwa zvikuru zvakaitwa naMike Pompeo, nokuti zvakafananawo zvinotaurwa neAmerica kune dzimwe nyika vachitya vanhu vari muchiuto kana kuti vanoshandira hurumende yatingati macivil servants havabvumidzwe kuti vange vachitaura zvematongerwo enyika, nokuti izvozvo zvinoita kuti mainstitutions avakamiririra kana kuti mapoka ehurumende avakamiririra azorerekera kuno zvematongerwo enyika, zvinova zvisina kunaka, zvinoita weekend mainstitutions ehurumende.
Avo vanga vari chizvarwa cheZimbabwe vaFrank Guni vari parunare muWashington DC naJonga Kandemiri weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Chirongwa chedu che Let's Talk ngati kurukurei chatino kupakurirai pa Facebook page yedu ye VOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nhasi tiri kutarisa zviri kuitika panyaya yedambudziko rechirwere cheCOVID-19 icho chatekeshera pasi rose nemunyika, tichitarisa zvakare zvematongerwo enyika nezvimwewo.
Haleluya, makadipo mose akuya nemufundisi moyo kuno South Africa. Hawa tiri kuona kwatiri kuno coronavirus vakawanda vari kurecover. Tinozova kuti vanga vakudauna nera kusvika ku600,000, tiri kuona vari recover vari kuma490,000. Aiwa, vari kurecover vakawanda, vari kupora. Nevakubatwa vashoma, tinongoti dai Mwari akatungamira. Zvese zvinofamba zvakanaka nekunyika yeZimbabwe zvataa kupinda masama kwazvazvinira coronavirus yadarika. Ngatirambe chingonyengetera. Ndatinditaurawo samufundisi moyo. Ndida kutaura maringe nekusoropodzwa kwakaitwa vatungamiri vemachechi, mabishops kana vapi zvavo, vachinzi vasiye zvematongerwo enyika. Nhau yakafanana naye aisiri nhau itsva, inhau yandakatomborota nezvaizvangu kare chiona purezidendi vamunangagwa namugwadi vachitishoropodza kuti ngatisiye zvematongerwo enyika. Saka taiwa no purezidendi nhau ipo aisiri yekuti chita zvematongerwo ivo, asi vafundi tiripo kupai gwara kuti kwamuri kuenda uko itai sososo. Kana mukasadero, maramba vatungamiriri munosangana nematambudzo ematsaona mukaparara. Saka uroo kuti vafundisi vachipa nhau kuutungamiri hwenyika zviri kuita zvematongerwo enyika. Vafundisi vakakosha, vatungamiri vaoo mabhishopi anopa utungamiri gwara. Tarisai kare nakare mushoko raMwari, madzimambo enyika aitonga naJehovha Mwari. Mwari waitumira vaprofita vana Eria, vana Erisha. Saizvozvo taiona Mwari wekudenga achipatipeta zvakanyanya kuburikidza nevanhu vake vaituma achindoudza madzimambo. Saka gavhumendi kana ichishoropodza vemachechi, inhau isina kunaka, nokuti vanenge vatosiya Mwari, varamba Mwari pachena kuti havadi Mwari. Saka vafundisi vabhishopi vakakosha kuti vanofanira kuti vaudze gavhumendi zvose zvinofanira kuti zviitwe according mushoko raJehovha Mwari.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya, huye ndiri muWashington.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitika kumusangano weRepublican National Convention kuno kuAmerica, kufa kwavaPatrick Dzamara pamwe nedambudziko reCOVID-19 iro ranetsa pasi rose. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau zvakare. Murwiri wekodzero dzevanhu ane mukurumbira munyika vaPatrick Dzamara vashaya. Nengo yeMDC Alliance yakawanikwa yakafa svondo rapera mukaroi vaLavender Chiwaya. Vavigwa nhasi zvine mutsindo mukaroi pasina tsanangudzo yekuti chii chakakonzera rufu rwavo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Soko izika atesenda bako VO.